Vatambori yokavaudza Studio 7 kuti kubvira svondo rapfuura vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vari kuvhundusira vagari vemunzvimbo dzakaita seward 3, 7 ne8 vachivaudza kuti kuchafiwa kana vakavhotera MDC.
Kumusha kwangu kwandinobva ino kunonzi kwashumba kuward 3 panyaya reshopping center. Vamutodi vakatumira mawall veterans 5 paiinzi paisana kupuwa hand fertilizer, asi mawall veterans iwaya akazosimuka akatyidzira vamavillagers akati kuna haufanira kuvhotera tambori nyoka, haana chaanokupai, munofanira kuvhotera energy mutodi, munofanira kuvhotera vamunangagwa, musavhotere tambo renyoka navachamisa. Mukavhotera vanhu ivavo musango matakabobva muya tinodzokera. Kaida kuti munyika muyerere ropa, vhoterai tambo renyoka, vhoterai chamisa.
Vatambo renyoka vanoti hapana zvakanyanya zvavangaite kunze kwekuudza vari kuongorora sarudzo nezviri kuitika pamwe nekusimbisa vatsigiri vebato ravo. Mashoko avatambo renyoka atsinirwa navabrian kamoto vemdc alliance avo vari kukwikwidza musarudzo dzekanzuru muward 8. Vakamoto vanoti vamutodi havasi kutevedza zviri kutaurwa nemutungamiri webato ravo vaemarson munangagwa kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Sekutanga chiri kunetsa vaenergy mutodi vari kuuya muno, vachisvika vakaita musangano papurazi riri pedyo neravachivenga. Vakati ivo pamapurazi aripo riripo rinonzi patsondoni vachadzinga nekukuvadza vanhu vese varipo kana vachinge vadyiwa muelection. Ndo zvatakatanga kuona kwavari kuti havasi kufamba munzira dziri kutaurwa napurezidend wavo vamunangagwa kuti vari kufamba zviri se zvine peaceful mukati.
Vaprince Mupindu avo vari kumirira MDC alliance musarudzo yakanzurwa weward 7 mugoromonzi westmeka kare vanoti kunyange hazvo misangano yavo yekutsvaga rutsigiro iri kufamba zvakanaka, vanhu vari kuvaudza kuti vari kuvhundusirwa nevaimbove varwiri verusununguko kana vachinge vabva kumisangano yemdc alliance. Vamupindu vaudza Studio 7 kuti mauto anogara papurazi remuwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vakonstantin chiwenga ari kurova vanhu kana kurambidza vatsigiri vemdc kupinda mupurazi iri.
Pari kunzi kana zvichinge zvachaya 6 PM manheru ukangoonekwa uchifambapo netsoka, masoja ari kukutora obva akurova zvisina tsanangudzo. Masoja acho futi anowanikwa achiya kuzomwira kubhawa rekusidko nekuchibvuti, vari kuuya futi vachishungurudza vachi na vanhu. Ndopatiri kuti isati taziya kuti mabharaki akungofamba achiswa pese pese here, nekuti vanhu vari kurohwa ende vari kurohwa zvisina tsanangudzo.
Vatambo renyoka vanoti izvi zvinoratidza kuti hapana zvakasanduka kubva pane zvaiitwa nehurumende yevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe, asi vamutodi vanoti vanoda umbowo hwezvese zviri kutaurwa izvi vachiti semaziviro avo hapana munhu ari kuvhundusirwa mugoromonzi west. Vamutodi vatiwo vemdc alliance vari kutaura zvinhu zvisina umbowo nekuti vave kutya sarudzo. Vati ivo vemdc alliance ndivo vari kutofamba vachibharura maposta avo vachiti umbowo huripo ndehwekuti ivo vatambo renyoka vanotori nenyaya iri kumatare edzimhosva. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wegoromonzi west vanosanganisira vakazvimirira vega amai Beatrice Nyampinga, vaCrichton Machokoto vepeople's rainbow coalition, vaClifford Namburo vemdc alliance, vaLewis Tizora vecoalition of democrats nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.